This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha eVoice of America eseWashington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chikumi 22 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda tunokwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Makurukota ehurumende osangana nevamiriri vevashandi kuti vazive nyaya dzemihoro. Amai Hillary Clinton vebato remaDemocrats voshora vavari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Vebato remaRepublicans vachiti vanoda kungodhinda mari zvakapa kuti Zimbabwe neGermany dziende kumawere munyaya dzezveupfumi.
Zvakatorwa zvese, hapana chakasara kutarisira nemafiriji nayo kana zvimameti zviya zvinowaridzwa pasi kuti vanhu vasvike pakufanana. Zvakatorwa.
Mhirizhonga inonzi iri kuenderera mberi kuPretoria muSouth Africa, zvizvarwa zveZimbabwe zvichibirwa nekupwanyirwa zvitoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makurukota ehurumende anoti gurukota rezveupfumi, rezveutano uye revashandi vehurumende pamwe chete nagavhana webhanga reReserve Bank vapinda musangano muHarare nemasangano anomirira vashandi vehurumende ari pasi peApex Council kuti vazive nyaya dzekunonoka kuwanikwa kwemihoro. Hurumende yakazivisa svondo rapera kuti ichanonoka kutambirisa vashandi vayo mari, izvo zvapa kuti paite ropa rakaipa pakati payo nevashandi vayo, vamwe vachiti vave kuronga kuratidzira. Nekuda kwekuvharwa kwemakambani akawanda munyika, amai Mfumira vanove gurukota rezvevashandi vanoti hurumende yave kuwana mari shoma kubva kumitero zvepa kuti ikundikane kubhadhara vashandi vayo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yehuori ndo yapa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika. Musangano uyu uri kuenderera mberi pari zvino sezvo vanonoka kutanga. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inotikurudzirei kuti vanhu vashandise makadhi ekumabhanga mukutenga zvinhu haina zvikuru zvainobatsira munyaya dzekushayikwa kwemari kwakabata nyika pari zvino, sezvo zvitoro zvikuru chete zviri izvo zvinokwanisa kupa mukana wekushandiswa kwemakadhi aya. VaJohn Mufukare vanove mukuru weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vanoti dambudziko guru nderekuti Zimbabwe yanga yagara iri nyika yakajaira kushandiswa kwecash, izvo zviri kuita kuti vanhu vakawanda vatambure nekushomeka kwemari uku. VaMufukare vanoti vanoona sekunge dambudziko rakambobata nyika muna 2007-2008 ringangodzoka pachatanga nyika kushandisa mabond notes, sezvo vasingazooni kuti vezvitoro vangazokwanisa here kuzadza zvakare zvitoro zvose sezvavari kuita pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMufukare pamusoro pekushayikwa kwemari uku.
Dambudziko iri mamiriro aro hari kuitika ndeyekuti unoti kana ukaenda kubhank uchida cash, ruzhinji rwacho bhenki haritomborina mari. Kana riinaro, riinayo mari, rinenge richitiro tiri kupa mari yakaita shoma shoma. Mamwe mabhenki ari kuita 100, mamwe 200, mamwe ari kutopa yakawanda, vari kupa 300 pazuva. Saka zvakukonzeresa vanhu kuti vashaye kuti vangafambisa zvinhu zvavo sei, nokuti Zimbabwe yanga iri nyika inongoshandisa cash chete.
tinonzwa kukurudzira iri kuitwa nebanga guru renyika Reserve Bank yekuti vanhu vashandise makadhi kana yanganzi plastic money. Kurudziro iyi iri kutambirwa sei kuti zvinhu zvinge zvichireruka?
Iko zvino hapasisina kuti munhu ungaita sei. Waakutongofanirwa kuti uve nekadhi uye ugosenzesa plastic money yacho iyoyi. Chiri kunetsa however ndechekuti plastic money inoshanda zvayo kana uchinda kumashops makuru. Wonotenga zvinhu zvako wova pakadhi rako wobva wabhadhara saizvozvo. Asi vazhinji vedu tinotenga pamatakshop and takshop haikwanisi kutambira plastic money nekuti michina yacho inodiwa iyoyo kuti ugozotswaye pakadhi rako vanenge vasina.
Ko takambonzwawo nemuvhuro svondo rino kuti mabhanga akukwanisa kupawo mari yerand pamwe chete neyuan yekuchina iyi. Zviri kufambawo sei? Hazvina kukwanisa kurerutsa here dambudziko?
Zvinongorerutsira dambudziko kune avo vari kuda kuenda aidha kusouth africa kana kuti kuchina. Kana uri muno rand rinonetsa nokuti ukati uende nerand kutakshop muridzi wetakshop haasi kurida rand racho. Kana iri yuan isiven wese nokuti only avo vanoenda kuchina ndovanosenzesa mari iyoyo. Saka hongu zvakabatsira zvazvo vashoma nene veruzhinji hazvina kuvayamura.
Ava vanga vari vajohn mufukare vanove mukuru weemcos vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika yezimbabwe yakapinzwawo musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika yeamerica muna mbudzi. Vachitaura kuOhio muno muamerica nezuro, vari kumirira bato remadhemocrats amai Hillary Clinton vakati vavari kukwikwidzana navo vaDonald Trump vemarepublicans vanoda kudzika muamerica mitemo yezveupfumi inenge yakamboitwa muzimbabwe yekungodhinda mari zvakapa kuti upfumi hwenyika huende kumawere.
Trump also says we can just print more money to pay our debt down. Well, we know what happened to countries that tried that in the past, like Germany in the 20s or Zimbabwe in the 90s. It drove inflation through the roof and crippled their economies. The American dollar is the safest currency on the planet. Why would he want to mess with that?
VaTrump vapindura Mike Clinton vachiti ivo ndo vasingagone kubata zvakanaka nyaya dzezveupfumi. Vaimbova governor weRBZ vaGideon Gono vanoshorwa nevakawanda nenyaya yekudhinda mari yemabhiera checks zvakapa kuti upfumi hugwadame. Asi mune zvichenura kwavo vagono vanoti hapana zvavaikwanisa kuita sezvo nyika yainge yatemerwa zvirango zveupfumi. Vanoshanda munyaya dzerunyararo uye utongo hwejekerere vokurudzira vedare reparamende kuti vaenderere mberi nekunyora zvavakawana pavakanobvunza veruzhinji nezvemutemo weNational Peace and Reconciliation Bill. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano waitwa muHarare nhasi nesangano rakazvimirira regare National Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG Nere Center for Applied Legal Research pamwe nenhengo dzeparamende, zvabuda pachena kuti nhengo dzeparamende hadzina kunyora nhoroondo yepfungwa dzevanhu dzavakawana nekuda kwekumbomira kuzeiwa kwebhiri. VaAlec Mchade Hama sachigaro weNTJWG uye zvakare vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti zvainge zvakakosha kuti pfungwa idzi dzinyorwe pasi.
Basa ravakaita harifani kungoenda musango, hazvifani kuraswa, zvavakanzwa hazvifani kuraswa, kunyange vachizonzi vanodzokera zvakare. Asi icho chichi chikamu chatapfuura, pfungwa idzodzo ngadziende kuvanhu, ngadziunganidzwe, vaise mareports avo. Panogona kuzotsvakwa nzira yekuti izvo mareports iwayo oindiswa sei kune vanhu vari kunyora bhiro.
Nyanzvi munyaya dzekuregererana vadzikamai bere vatiwo vari kunyora mutemo wevakasaisa pfungwa dzevanhu zvichaita kuti risatambirwe zvakare.
Mumusangano wataita nana MP tanzwa isusu kuti makomiti eparamende vakamisa ripoti inoratidza kuti vanhu vakati kudii nekuda kwekuti bill iri rakadzorwa kubva kuparamende naminista wereconciliation vanova ivo vice president. Isu mafungiro edu ndeyekuti komiti idzi ngadzirege kumira basa. zvinofanirwa kuramba zvichiita basa. Ngavatobuditsa ripoti iyoyo yokwenenzverwa, yonyorwa, yoadoptwa muparamende.
Senator Damien Mumvuri, vanova sachigaro wekomiti yekuregerana nekuchengetedzwa kwenyika kana kuti peace and security, vakataurira musangano uyu kuti vachaongorora zvakare pfungwa dzeruzhinji voona kuti dzingashande sei. Asi vati zvinonetsa nekuti vanhu vakaramba kutambira bhiri racho. Vange vari mumusangano vabvumawo kuti kubviswa kwemutemo uyu kuchanonotsa chirongwa chekupodzwa kwemaronda nekugarisana zvakanaka, uye zvichanetsa kuti Zimbabwe ive nerunyararo. Vadzikama ibere vatiwo zvakakosha kuti hurumende igadzirise mutemo uyu nechimbi chimbi, sezvo mumakore maviri kunenge kwava nesarudzo. Mutemo weNPRC unotarisirwa kuyananisa vakatyorerwa kodzero nevaityora kodzero kuti munyika muve nerunyararo. Kunyange zvazvo mukuru wenyika akatogadza makomishina achagara mukomishini iyi, hazvizivikanwi kuti mutemo uyu uchazeiwa zvakare rini mudare reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvinhu zvinonzi zvichakaita manyama amire nerongo muSouth Africa muguta guru renyika iyi rePretoria, zvichitevera kuratidzira kunotyisa kwanga kuchiitwa nevatsigiri vebato reANC kwasiya vanhu vaviri vashaya, vamwe vanodarika makumi mana vasungwa. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi rinoti zvitoro zvezvizvarwa zveZimbabwe zvakaputswa nezuro manheru zvikabiwawo zvinhu. Nhasi zvinhu zvinonzi zvanga zviri nani sezvo mapurisa aenda kunzvimbo dzanga dziine mhirizhonga. Vatsigiri veANC vanga vachiratidzira vachiti havasi kufara nekusarudzwa nebato ravo kwakaitwa munhu achamirira bato musarudzo dzameya Amai Toko Didiza, vanove muZulu munzvimbo inonzi ine verudzi rwechipedhi nevechisoto vakawanda. Sarudzo idzi dziri kuitwa musi wa 3 Nyamavhuvhu. Nzvimbo dzine mhirizhonga dzinosanganisira Mamelodi, Atridgeville neHammerscraw. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe Exiles Forum, Amai Diana Zimbudzana.
Nhasi zvinenge zviri nani, asi kubvira pakasanga bongodzozo iri zvanga zvakaomasisa.
Pane zvamambonzwawo, pane mwana weZimbabwe akuvara here nezviri kuitika izvi?
Pane zvinhu hatina watati tanzwa ati akuvara, asi tine vane mashopu zviya zvinonzi makasakashopu zvakaita sina takishopu zviri kumarokeseni, ndo vatizivisa kuti vamwe vacho mashopu avo iyaya akapwanywa vakatanga bongozo.
Vakabva vabirwa zvinhu?
Zvakatorwa zvese, hapana chakasara. Kutarisira nemafiriji chaiwo kana zvimameti zviya zvinowaridzwa pasi kuti vanhu vatsike pano pakanaka zvakatorwa.
Amai Diana Zimbudzana vanoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Exiles Forum vachitaura parunhare muPretoria, South Africa, na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9 9 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanguard International Monetary Fund radzikisa fungidziro yaro yekukura kweupfumi hweAmerica ichiti uchakwira nezvikamu zviviri nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 2.2%. IMF yaimbenge yati upfumi uchakwira nezvikamu zviviri nezviga zvina kubva muzana kana kuti 2.4%. Asi mukuru weIMF Amai Christine Lagarde vati havo upfumi hweAmerica huri pari nani pari zvino. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mutungamiri wekambani ya Homelink inoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, amai Stella Chorwira, vanoti vane zvirongwa zvizhinji zvinokwanisa kubatsira vari kunze kwenyika. Amai Chorwira vari muAmerica, umo vakakokwa nesangano reWomen of Dominion International, raive nemubatanidzwa wezvizvarwa zveZimbabwe wanga uchiitirwa kuDelaware wakapera nemusi wesvondo. Amai Chorwira vanoti zvirongwa zvavanazvo zvinosanganisira kukweretesa zvizvarwa zveZimbabwe mari dzekutanga dzimba nezvimwe. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Chorwira.
Sangano reHomelink rakamirira zvido zvevanhu maZimbabweans ari mudiaspora. Tinokurukura nevanhu vari kudiaspora votiudza zvavanoda kuti vaitirwe vari kumusha. Togadzira maproducts nemaservices akanangana nezvido zvavo izvozvo.
Ukama weHomelink neReserve Bank of Zimbabwe wakamira sei?
Homelink ikambani yakazvimiririra. It's a private registered company. Reserve Bank ndo shareholder weHomelink. Asi tiri independent. Tine board redu, tine vashandi vedu, tine management yedu.
Pari zvino ndezvipi zvamuri kuitira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudiaspora?
Iko zvino tinobatsira avo vanoti akutsvaga dzimba. Dekuti kana vazodzoka kumba vazowana pekugara kana kuti vatsvagirewo hama dzavo dziri kumusha pekugara. Saka tinovabatsira kuti tivapa maloans ekuti vakwanise kutenga dzimba iyi kana kuti tinovapa maloans ekuti vagone kuvaka dzimba nekuti vamwe vavo vagara vane mastand. Tinogona kuvapa zvemaloans ekuti vaimprove maproperties avanenge vainawo parishini. Tinovabatsirazve kuva manejera dzimba dzavakatenga kudhara kana dziri kurendwa. Tinovabatsira kumaneja vanhu vari kurenda dzimba dzavo so that vawane mari yavo on a monthly basis. Homelink iagent ye Western Union. Chairi agent ye Western Union tine 29 branches countrywide. Tisutoga tine mabranch amunogona kuwana kumaruzevha kwakaita sekwagutu kwamupandawana. Munotiwana zvekune dzimwe nzvimbo dziri kure dzakaita sanachiredzi nana Victoria Falls. Kana munhu atumira mari ari muWestern Union ari kuno kunze kwenyika anokwanisa kuya otambirira mari yake muany of our 29 branches. Ma 29 branches edu aya munokwanisa kumaona akanyorwa kunzi EasyLink Money Transfer Services nekuti ndo brand ratinouza kana tiri kuZimbabwe.
Asika vamwe vangavunze kuti pari zvino zvina hazvina kumira zvakanaka munyika uyezve kuri kushaikwa mari. Pane mabasa amuri kutaura yake. Munhu akatumira mari yake kana akawana mari yake inenge yabva kudzimba dzaari kurendesa anokwanisa kuzoiwana here?
Mari yaunenge wawana uchiwana kudzimba dzaunorenda unotiudza kuti inoda kuita chii. Kune vamwe vokuti vanenge vatenga dzimba nesu kana kutenga mastand nesu vanogona kuti mari iyi vanoda kuti ishandisiwe ive part of the repayment. Tinogona kuiendesa saizvozvo. Mutemo weZimbabwe haurambidze mari yawanikwa as rental kuti ibude. Saka zvinoenderana nebhengi raunoshandisa iwewe kuti bhengi iroro tikaapplya. Nguva dzatinoita application rinenge rine mari here yekuti inokwaniswa kunge ichiremitwa. Kana bhengi rako riine mari, mutemo unotendedza kuti mari yako ibude iuye kwauri.
Totarisa kuti pari zvino muri imo muno muAmerica manga mafambira chii?
Muno muAmerica tanga tafambira nokuti takakokwa neWomen of Dominion chikwata chamadzimai changa chiri chine sangano racho riri spiritual. Isusu takanga tauyawo kuzovaudza zviri business minded. Saka vakanga vakatikumbira kuti tiuye tizovaudza kuti Homelink inomboitei.
Mungati imi makatambirwa sei uyezve madzimai ari kudiaspora ari kutambira sei zvirongwa zvakadai sei zvamunopa izvi?
Isusu takatambirwa zvakanaka naka chaizvo. Takafara nekutambirwa, takagutsikanawo neshoko ratakazopedzeserawo nesuta mukati maro. Vakatitambira zvakanaka, vakatibvunza mibvunzo, takavawana vari madzimai ane chinangwa chekukurudzira zvinhu zvekumusha. Takafara nokuti vanhu vanokurudzira kubudirira kweZimbabwe.
Tomboti pane vanhu vari kuda kushanda nemi imi seHomelink vanokuwana ipai kupi?
Vanhu vanoda kushanda nesu munogona kupinda muwebsite yedu inoti www.homelinkzim.com. www.homelinkzim.com. Imomo muchawana mafoni namba evanhu vamunogona kukondakta kumusha. Isusu nekuti tinoshanda nediaspora tine musikana anonzi Nokutula Nyati wamunowana at homelink@inquiries.homelink.com. Musikana uyu ndiye diaspora laiozen officer wedu. Tine desk raanomana rakangomirira mibvunzo nekuti iye adavire zvinodikanwa nevanhu vekudiaspora.
Amai Stella Chorwira, vanoe mutungamiri wesangano reHomelink, vachitaura naMavlas Muhlanganya weStudio 7 vari kuNorth Carolina muAmerica.
Tinokutambirai vatereri muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatino taura nevechidiki inindini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa tino hurukuro na mukoma Blessing Chinanga. Anoita je kugadzira mafilim muZimbabwe. Mukufara here nae mukoma Blessing?
Ndirikufara.
Tinoda kuziva kuti makatanga sei kuziva kuti zvemufilim ndizvamunoda kuita izvi.
Ndakabvira kudhara ndichingoita zvekunyora. So ndakabva nangotiwo arigaindi ndirambe ndichinyora ndikatozoona kuti ndakutonyora mafirimu atanga takutozoshuta. Takaita inonzi Wine and Dine with Tumi Moleko, izvezvi tine inonzi Wedding Diaries neimwe refu rinonzi Far From Yesterday.
Far From Yesterday, rumutitsanangure kuti zvairevei?
Far From Yesterday, ifirimi ratakashuta kumbare. Remukomana anotora musikana omuitisa nhumbu. Ogara vese vari kumbare. And then mukomana obva anomusiya musikana uyu kumusha. Obva amutiza achiuya kuHarare achizogara kumba yake kwanga kwaigara kumbare. Musikana uyu asiwa kumusha uku anobva ashaya. Mwana obva azouya kumbare akunogara nababa wake. Filimi iri rinoratidza zviri kuitika mumba yemudzimba kuti ana baba havachachengete vana vavo. Saka tiri kuedza kubatsirawo vanhu vari kunetsekana mudzimba kuti vaone zvinokanganisa mwana achikura and zvinhu zvaanozosangana nazvo mukukura kwake. Saka tiri kuedza kutaura nyaya dzemumba tichitarisa chinzvimbo chababa nekushayikwa kwababa manyetsuro akunoita imba igare zvakanaka. Firimi richange richibuda paMnet ipapo paZambezi Magic. Tongoti kune avo vakateerera kuti varambe vakangotarisawo.
Aiwa vateereri, nguva ndo yaita shoma. Ava vanga vari mukoma Blessing Chinanga. Ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa pindai mudariro.
Vechidiki veZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vakasvika muAmerica svondo rapfuura uye vanoti vatanga kudzidza zvakawanda nezveutongi hwejekerere uye kufambiswa zvakanaka kwemabhizimusi. Mumwe wevechidiki ava ndava Golden Maunganidze, ava vanova mutori wenhau uye vari muridzi webepanhau reTell Zimbabwe. Ngatinzwei vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Tatanga kudzidza paKansas State University paStanley School of Leadership Studies and chirongwa chacho chiri kuratidza kuti chakarongeka nekuti zvatiri kuita tinenge tichidzidza muclass tinongova zvaya tinobuda panze tichinoita tichiita zvekuwo kudzidza nekuona nemapracticals tichiona kuti zvinofamba sei kana tichitaura zvekuti kutungamira kana kuti kuleadership inogona kuitwa sei munzvimbo yaunenge uri kuti ukwanisa kuunza budiriro nemunharaunda yaunogara.
Pane zvitsva zvamunokoshesa zvamati madzidza here?
Hongu, zvitsva zviripo zvandinokoshesa zvakanyanya nekuti ini ndiri muarea yecommunication. Saka pane kukosheswa kuripo panyaya zvavanoti leadership communication, kuti kufambiswa kwemashoko kungaunza sebudiriro, uyezve kuti kuva mutungamiri haisi nyaya yezvinzvimbo kana maposition, asi inyaya yekukwanisa kuti vamwe vanhu vaunenge unavo munharaunda vakwanise kufambirana pamwe nemi kuti mose pamwe chete munze budiriro, nekuti iwe ndio unoda kuenda mberi kuti ndiri munyaya yeleadership.
Mbotitaurirai kuti pazuva urongwa hwenyu hunenge hwakamira sei?
Maonero andaita pachinguva chatatanga pari zvino, tinomuka mangwanani nenguva dza9 tinenge tava maclassroom. Tinotanga kazhinji nekuudzwa kuti zuva rakamira sei kana kuti programu yezuva rose. Mafambiro atinoita ndeyekuti dzimwe nguva tinoita matheory, tine malecture maprofesa vamwe vakadzidza kuOxford, vamwe vakadzidza kumaunivhesiti makuru chose vanenge vachitidzidzisa imomo, asi tine nguvawo yatinobuda panze kana angava masikati tichiinda munharaunda kuno ona kuti vanhu vari munzvimbo yakafanana kuti kutungamiri vanodzidzana sei nenharaunda yavanogara.
VaGolden maunganidze ndemumwe wechidiki veZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uyo ndiwo muridzi webepanhau reTell Zimbabwe vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Munhau dzemitambo. Zviuru nezviuru zvevanhu nhasi zvaungana muCleveland, Ohio, zvichipemberera kukunda kwakaita chikwata chebasketball cheCleveland Cavaliers mumakwikwi eNational Basketball kana kuti NBA nemusi wesvondo. Cleveland yakakunda Golden State Warriors mumafinals emutambo weNBA uyu. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball muZimbabwe vanoti vakafadzwa nemutambo webasketball uyu. Mumwe vatsigiri ava ndavangoni Makukula vanoveve sangano reHoops for Hope rinoshanda nevatambi vebasketball vechidiki vanoti vari kufara zvikuru sezvo vaitsigira maCavaliers akakunda maWarriors. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Inguva yangu yekutanga inini hangu semunhu anoteerawo mutambo iyoyi kumukira mangwanani kuma3 mangwanani kuti ndigouona ise oni vanhu vandaona gore rino inguva iyoyi. Ndaona kunge vakafamba zvakanaka kunyanya kune isusu vanhu vanoteera Cavaliers. Chikwata cheCavaliers ndochete taifamba nacho nyange pachanje kajiwa 3-1. Takaranga kuramba tingori netariro yekuti imwe nguva kana iyo Golden State Warriors yakambodyawo OKC from 3-1 ikanohwina 4-3, I'm sure Cavaliers inogonongodyawo Golden State from down 3-1 kusvika yahwina championship. Ndo zvaitika izvozvo.
Mungati imi ndevapi vatambi vakanyatsotamba zvakakunwisa imvura vemuzvikwata zviviri izvi?
Draymond Green uyu anotamba akatamba nemwoyo wake wese. Zvakaneta zvaanotsuwa ngaine 32 points. Asi zvaazonetsa hazvo kuti unongoangozozvawo pachikwata chechirusi. Handina kuona kunge akanyatsobatsirwa zvakakwana naStephen Curry naClay Thompson kuti avaise mapoints avo. Mumwe wacho anga ane 14, hazvina zvikwane kushuta mapoints mashoma akadaro kuti muhwine. Asi ukatarisa chikwata cheCavaliers ndakaona kuti LeBron James akasimudza mutambo wake zvakanaka 27 points asi achibatsirawo vamwe 11 maassists achitorawo futi aya anonzi marebounds akasimba anga akati wandei tinga 16. Uyu Kyrie Irving achiitawo 24 points here kana 25 achirwisawo nekuku. Ndakaona kunge Kyrie Irving 3-pointer yakatora nguva yaakunopera ndoya ndakaona kunge akashandura mutambo iwoyu zvakanyanya and Golden State haina kuzombokwanisa kudzoka.
Mutungamiri wechikwata cheHoops for Hope vangoni Makukula vachitaura parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekuoma kuri kuita zvinhu munyika zvichikonzerwa nekushomeka kwemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare nhamba dzedu 001-202-465-0318. Sezvanguva yedu yapera rakai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Makurukota ehurumende pamwe nagavhuna weRBZ vanosangana nevamiriri vevashandi vehurumende kuti vazeye nyaya dzemihoro. Amai Hillary Clinton vebato remaDemocrats vanoshora vavari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublicans vachiti vanoda kungodhinda mari zvakapa kuti Zimbabwe neGermany dziende kumawere munyaya dzeupfumi. Mhirizhonga inonzi iri kuramba ichienderera mberi kuPretoria muSouth Africa uko zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubirwa pamwe nekupwanyirwa zvitoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina ndimi yake Mwakalele naMavelas Muhlanganya uye.